Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechitatu ndira 10/2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiriri weHighfield West muNational Assembly vapsychology Maziwisa pamwe nemutori wenhau Oscar Pambuka vanobhadhariswa mari yechibatiso mushure mokumiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yokubira kambani yeZesa. Vakawanda vakange vasina kukwanisa kunyoresa kuvhota muchirongwa chakadarika vopiwa mumwe mukana kuburikidza nokuwedzerwa mazuva kwechirongwa chekunyoresa chemop up voter registration chatanga mumatunhu ose emunyika nhasi. Hurumende yava munangagwa yokuridzirwa kugadzirisa nyaya yegukura hundi zvichitevera kupfuura kubatare kwerimwe sangano riri kuda kuti hurumende imanikidzwe kubuditsa ongororo dzakaitwa nemakomisheni edhumbu jena naChambakwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weHighfield West muNational Assembly vapsychology Maziwisa pamwe nomutori wenhau Oscar Pambuka vabhadhara madhora mazana matatu mumwe nemumwe semari yechibatiso mushure mokubiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yokubira kambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority zviuri gumi nezviviri nemazana mashanu emadhora. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vaviri ava vanzwa vasiye magwaro avo ekufambisa kudare uye kuti vaende kumapurisa munzvimbo dzavanogara kamwe chete pasvondo dzamara nyaya yavo yapera. Maziwisa naPambuka vanzwa havafaniri kupindura munyaya dzekuferefetwa kwenyaya yavo uye vanzi vadzoke kudare musi wa30 mwedzi uno. Vaviri ava vakasungwa nezuro nekomisheni inoona nezvekudzivirirwa kweuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission, ZAC, mushure mekunge kambani yavo yeFruitful Communications yapiwa basa rekusha mbadza kambani yeZesa zvisina tsarukano. Vaviri ava vari kumiririrwa negweta vaJonathan Samkange. Mune imwewo nyaya, mutauri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vazivisa nhengo dzedare iri kuti bato reZANU-PF harichaita misangano yaro yePolitburo panguva inogara dare iri, vachiti izvi zvinovhiringa mashandiro edare iri. VaMudenda vanoti vabvumirana nemutungamiri wenyika kuita izvi kuitira kupa makurukota ehurumende mukana wekuuya kuzopindura mubvunzo kudare sezvo makurukota mazhinji ari nhengo dzePolitburo. VaMudenda vataura mashoko aya mushure mekunge nhengo dzedare iri kubva kubato rinopikisa reMDCT dzati hadzisi kufara kuti makurukota ehurumende ari kuramba asingakoshesi dare iri nekurega kuenda kunopindura mibvunzo sezvaanotarisirwa kita chitatu chega chega. Patanga kugara dare iri nhasi, mudare mange muine makurukota maviri chete, uye kana ivo vaMudenda nemutevedzeri wavo amai Mebo Chinomona vange vasimo, izvo zvotsamwisa nhengo dzeMDCT. Vanokokera nhengo dzeMDCT mudare iri vainosenkonese vati vange vasingatarisiri izvi zvikuru sei sezvo pave nehurumende itsva munyika. Vamudhenda vazouya pave paya nemamwe makurukota vakazokumbira ruregerero. Mutevedzeri wemutungamiri wemDCT Vanesson Chamisa vatenda vamudhenda nemashoko avo vachiti vanovimba kuti zvataurwa zvichatevedzwa. Zvichakadai mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukope vaudza dare iri kuti mabhanga akazvimirira haamanikidzwe kushanda nevanhu vasingadi kushanda navo. Vachipindura mubvunzo wekuti sei mamwe mabhanga ari kuramba kuvhura maaccounts, vamukupe vati kunyange hazvo hurumende iri kukurudzira vanhu kushandisa mabhanga, mabhanga aya haamanikidzwe kushanda nevanhu vasingadi kushanda navo. Vati vanenge varambwa nemabhanga akazvimirira vanokwanisa kuenda kumabhanga ehurumende akaita sePOSB.
Saka hakuna mutemo unovamanikidza kuti vavhurire maaccounts kune chero munhu. Zviri kwavari kuti vakutore kuti unge uite munhu anenge achivhura account kune nawo. Kasi chandinoziva ndechekuti kune mabhanga akaita sana POSB ayo ari pasi pehurumende, avo nepolisi yedu yehurumende hapana paanombofa wakakurambidza kuti uvhure account nawo.
Nengo dzedare iri dzatiwo hadzisi kufara nenyaya yekuti kunyange hazvo hurumende ichiti vana vezvikoro havafaniri kudzingwa kana vasina kubhadhara mari yechikoro, vana vari kudzingwa muzvikoro zuva nezuva pasina zviri kuitwa nebazi rezvedzidzo yeprimary nesekondary. Mumwe wevasiri kufara mumiriri weChegut West mudare iri vaDexter Nduna veZanu PF.
Mr. Speaker, kune vana vasina vabereki vari kuenda kuchikoro vasingambofi vakagona kubhadhara fees dziri kutaurwa. Minister vari kutaura vachiti vabereki ngavawane simba rekuti pane imwe nguva vozobhadhara mafees. Kune vana vasina vabereki, ini hangu constituents kwangu ndakati ngavangoenda kuchikoro, saka ivavo vana vanoitwa sei?
Gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondary vaPaul Mavhima vati hapana mwana anofanira kudzingwa nekuti haana kubhadhara mari yechikoro, asi vakati zvakakosha kuti vabereki vabhadhare mari idzi kuti zvikoro zvikwanise kushanda zvakanaka. Mumiriri weHarare Central vamurisusi zai vabvunza gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kuti vachauya rini kuzoudza dare iri pamusoro pemari inoita mabhiriyoni 15 iyo yakanzi nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yakanyangarika pakatingiswa Mangoda ekwamarange. Vachitando vapindura vachiti vaizoita izvi mukati menguva pfupi inotevera, asi sachigaro wekomiti inoona nezvezvicherwa vaTemba Muliswa varamba izvi vachiti komiti yavo ichaongorora nyaya iyi. Vamudhenda vabvumirana navamuliswa vachiti bazi rezvezvicherwa rinofanira kupa komiti yavamuliswa mukana wokuita basa rayo. Zvichakadai vachitando vazivisawo kuti nyika ichatengesa mamwe mangoda ayo mwedzi unouya, uye bazi ravo richazivisa paramende neveruzhinji nematengeserwe anenge aitwa mangoda aya. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe vagari vemumasvingo vakange vasina kukwanisa kunyoresa kuvhota muchirongwa chakadarika, nhasi vatora mukana wokuwedzerwa kwechirongwa chekunyoresa ichi chemop up voter registration mumusha weRujeko, uko kwavasora vachinyoresa kuti vazokwanisa kuvhota pasvarudzo dzegore rino. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vazhinji vateerera kurudziro yemasangano akazvimiririra akaita seMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA, iyo iri kufamba mudzimba ichikurudzira vasina kunyoresa kuti vashandise mukana uyu unova wekupedzisira. Pachikoro cheRujeko Primary School, vashandi vedzeki varamba kudomwa mazita avo, vati vanhu vauya neuwandu hwavo kunyange panga pasina mitsetse mikuru. Amai Sungano zvarebwanashe nhengo yemura vati vaita chirongwa chikurudzira vanhu vachifamba mudzimba nekuti vazhinji vechidiki madzimai pamwe nevaimbonzi vanobva kunze dzimwe nyika vanga vasina ruzivo rwechirongwa ichi apo vakakundikana kunyoresa gore rapfuura.
Nangwa chatiri kuzvitira chindecho kuti vanhu vazive nekuti vamwe havatozivi uye zvekuti vanhu vave nomukana wekuti vakaregista vazokwanisa kusarudza vanovamiririra vamiririri vavo kumakanzela kuno kurujeko. Saka chirongwa ichi chakakosha zvikuru. Tatoona futi kuti vamwe vanhu vanga vasingazivi uyezve tina maafidavhiti atiri kufamba nawo tichivapa vamwe vanga vasina ruzivo rwokuzva kuti anowanikwa kupi. Asi kufamba kwataita tichiita door to door vabva vamawana uye vawana ruzivo uye vari kubuda nouwandu hwavo tatombosvika pasenda pari kuregistiwa tikabva taona kuti maforms edu atiri kupa vanhu maafidavhiti ari kuyiwa nawo zvichireva kuti chirongwa ichi chagona kuita basa racho tachanga chakatageta. Zviri kufamba zvakanaka zvikuru. Even vezeki varipo vativudza kuti basa ramuri kuita rakanaka uye vanhu vari kuuya.
Vamwe vataura neStudio 7 vanga vasina kunyoresa vati vari kufara zvikuru nekuzowana mukana kwavaita nhasi vachiti gore rinovanotovhotawo sevamwe. Rasta Big Boy Mwanza ndevamwe vanoti gore rino vatatovhota nekuti vanovimba kuti michina yechizvino yeBVR ichaita kuti saradzo dzisabirwa.
This time shandinspire ndechekuti zvikuona sekuti this time zvinhu zvine zvakati nakirei nokuti panenge pane machanges ari nani. Kare kukosaka tatisingacho tairegista kaa kunovhota tasingaendi nemhaka yekuti aizoona kuti chero kuvhota taingohleya kurigiwa.
Asiwo vamwe vemura vakaita saRichard Munyenye vanga vachiita dzidziso yekuti vanhu vanyorese kuvhota vati vanga vachisangana nevanhu vakawanda vachiri kutadza kunyoresa kuvhota nenyaya yekushaiwa zvitupa pamwe nemabirth certificates kubazi rinotoresa vanhu zvitupa iro ravari kupomera mhosva yekuvaomesera.
Tasangana nevanhu vane matambudziko ezvitupa. Panyaya yezvitupa vari kuti tikaenda kwaregistra uku purosesi yacho iri kushandisiwa haiti kuti togwa vanhu 30 maybe vanenge vari kuma100 plus zvavanenge vachidawo madocuments nemawitness vanhu havasi kukwanisa kuzviafforda. Vanhu vakaitokumbira kuti dei paveregistra vari pasaidi pevezeki vachiti vachirepuwa mazvitupa zvavo then voregistra kuvhota.
Kanzura Ward 7 mumusha weRujeko vaRichard Musekiwa vanoti vari kufara zvikuru nekunyoresa kwaita vagari nhasi uye nebasa raitwa rekukurudzira vanhu kuti vanyorese nemasangano akazvimiririra.
Vanhu kuti vandiye kunoregistra kuvhota pamopup exercise iri kuirwa namuwadhi izvezvi nhasi namangwana. Vanhu vakazara izvezvi varisponda neuwandu hwavo. Tiri kuvabatsira nemaproof of residence pachena haabhadhagwi. Vanhu huyai mutore muende munoregistra kuvhota.
Studio 7 yakundikana kubata mukuru weZeki Masvingo vaZeki Spudurai avo vangachinzi havasi muhofisi kuti tinzwe kuti chirongwa chemop up ichi chatanga zvinoenderana netarisiro yavo here. Chirongwa ichi chiri kuitwa nyika yose kubva nhasi kusvika musi wa8 kukadzi mumatunhu 63 munyika yose uye Zeki inoti iri kutarisira kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni 5. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti nyaya dzokuchidzirwa kwevanhu vanenge vanyoresa kana vanoda kunyoresa dzinogona kutadzisa vanhu vakawanda kuenda kunonyoresa kuvhota. Pane mashoko ekuti mune mamwe matunhu madzishe nemasabhuku pamwe nevanhu vakuru vamwe vakuru vebato reZANU-PF vari kuchidzidzira vanhu. Mukuzeya nezvanyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica Dr. Chipo Dendere.
Vanhu vazhinji vakanga vasisina hope kunyanya mumadhorobha vachiti zvinhu zviri kungooma, kuvhota kwacho hapana kwachichachinja. Asi ndinoona sekunge neshanduko yaitika munyika, vamwewo vanga vakutarisira kuti tinogona kuregista kuvhota. Vekudiaspora vazhinji vakadzoka muna December vakaregista, zvekuti vakawedzera nguva kunyanya mumadhorobha. Ndinoona kunge vanhu vanogona kuva convinca pa600,000 ivavo vari kunzi havasati vabuda, kana half chaiyo inogona kubuda kana vakanyatsoita maeducational programs akasimba.
Ukuvewo nyaya yanga ichinetsawo mumaruwa yekuti vanhu vanenge vanyorisa kuvhota onzi tionei maslip kana mareciti yekuti manyorisa kuvhota, namba dzinenge dziri pamareciti maserial number otorwa, zvimwe zvezvinhu zvainzi zvaityisidzira vanhu vaida kunyorisa kuvhota. Mungaone paine shanduko here rwendo runo?
Ndinoti izvozvo zvinenge zvichitobva kuvakuru venyika. Iyoyi iopportunity yekuti vamunangagwa navatsvangirai vakamirira MDC vataure kuti nyaya dzeintimidation hadzifanhi kunge zviriko. Mapurisa akakreatawo mvumo yekuti vanhu vakwanise kuenda kunoripota. Nekuti chokwadi isusu takaita maprograms pandakanga ndiri kumba nevanhu vaibva kunzvimbo dzakaita sana Mupakosi naNambare. Iyoyo nyaya yekutyikidzirwa yakabuda nekuti pane vanhu vainzi vari kufamba vachigogodza pamadhoo evanhu vachiti iwe waregista kuvhota here kuepwet, takazvinzwa. Asi zvinenge zvichitotora kuti ivo mapoliticians, maMP nevakuru venyika vataure zvakasimba. Ndinoona sekunge ndipo pane dambudziko kuti maMP mazhinji havasati vanyatsobuda pachena kuti vataure kuti aiwa, isu tiri kuonawo zviri kuitika, hatisi kuda nyaya idzodzo dzeintimidation. Vakuru vezvemapurisa vanofanira kutaurawo zvekare kuti aiwa, isusu hatisi kuda zvatiri kunzwa izvi zveintimidation.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipot Endere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe live talk na8pm muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6pm uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa Shona.
Makaterera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiririri weAmerica kuNetherlands vaPeter Hoekstra vanetsana nevatori venhau munyika iyi muzuva ravo rekutanga basa zviri pamutemo pamusoro pemashoko avakataura muna 2015 apo vakati maMoslem akakonzera mhirizhonga muEurope yose vakavapomera mhosva yokupisa dzimotikari nevezvematongerwo enyika muNetherlands. Vatori venhau vaviri vesangano renhau reReuters vari mujere muMyanmar vapomerwa zviri pamutemo mhosva yekutyora mutemo wenyika iyi une chekuita nezvakavanzika zvenyika weOfficial Secrets Act. Vamwe vanhu vaviri vakuridzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nehurumende yavo kuti vasadzamba-dzamba panyaya yegukura hundi, vachiti vanofanira kushandisa masimba avo semutungamiri kuona kuti nyaya iyi yagadziriswa zvachose. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Maonero aya anotevera kukwira kudare rehigh court nezuro kwemamwe masangano emubulawayo anosanganisira reIbechuliga Zulu nechikumbiro chekuti vaMnangagwa nemutevedzeri wavo vaKembo Mohadi pamwe nevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vamanikidzwe kuburitsa ongororo yeDumbu China Commission pamwe neyeJambakwe Commission izvo zvaive nechekuita negukura hundi. Vamwe vataura neStudio 7 vati zvisinei nedanho rekuenda kumatarira atorwa nemasangano aya, zvakakosha kuti vaMnangagwa pachavo vashandise masimba avo semutungamiri wenyika vaone kuti nyaya iyi yagadziriswa. Mumwe wevane maonero aya ndimuzvari Abigail Mupambi vesangano rehashtag This Constitution Our Constitution, avo vanoti mutsika dzechivanhu mushonga wengozi kuripa.
Nyaya yegukura hundi inyaya yakakura kana takatarisana nehistori yenyika yedu. Hatava nekwari tiri kuda kuenda, haigoni kuti iswe pasi pekapeti. Chero tikazvidzama sei senyika, hazvikwani. Chakakosha ndechekuti chokwadi chitaurike ende nyaya iyi isvitswe kumagumo. Chokwa di chete ndi shino guna kusunungura mwono chero baibiri no dero. Ene ndinoona mnanga kwa sesho. Taona pasa inwa National Peace and Reconciliation Act mufiki adari kai. Ne ime ya ndinoona so kuti kuchombo chinga ita kuti chitange kutora direction hiyo kuti nyaya iisto kumagumu. Chitora o advantage yokuti wa mnanga kwa doumu wa wano wangawari po sunu shakada isu chitika.
Mwemtapi we na wano shandaka zumiri ra ega admaya kudita anotsinirawo izvi. Kudita anofananidza nyika neimba achiti imba ikasavakwa pahwaro hwakasimba inoputsika. Anoti zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe kuti vanhu vemuZimbabwe vagokwanisa kugarisana zvakanaka murunyararo pasina kufungirana zvakaipa.
Even in Bible, do not Mwari wanoti kuna Cain, ropare mukoma wako riri kuchema kwandiri. Saka ukatarisa that matter, unokwanisa kuona kuti pane chekuita nekuda kugadziriswa kunofanira kuitwa pamusoro pekurava kune kwaitwa vanhu. Takatarisa basa remukuru wenyika. Bane chitsvambe chekuti vagadzise nyaya. Kana vakasaigadzirisa, ingozi chanesa nyika yese nzvo. Ichavanesa ivo nenyika yese Zimbabwe. Saka nyaya iyi haisi nyaya yekuti vangaise pasi pebonde kana kuti vangoirasha vaidzingo ngenunzi kana kuti unyunyu. Inyaya inototi inofanira kuti gadziriswe.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vamunangagwa vakapotsa mukana wekuratidza chido chavo pakugadzirisa nyaya yegukura hundi pavakagadzwa kuve mutungamiri wenyika apo vakakurudzira vanhu kuti varegererane vakoshewe zvakaipa zvakaitika munyika mumakore apfuura. Vamaposa vanoti kugadzirisa nyaya yegukura hundi kwakakosha zvikuru vachitiwo vamunangagwa vachinawo mukana wekuigadzirisa uye havafanirwe kuita zvakaitwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vasina kumbobvira varatidza chido chekugadzirisa nyaya iyi.
Tiri kuona taka vakarasikirwa nemukana wekuti vataure nezvazvo kuti vagadzirise nyaya iyi musi wavatora mhiko yekutungamirira nyika inoiyi. Taitarisira vari ku National Sports Stadium kuti vachatanga kutaura nezvenyayo iyi voisa roadmap kuti ichagadziriswa sei, asi hatina kuvanza vachitaura izvozvo. Takazoshamisika takuvanza vachiti mapaikons ngave mapaikons, tikatoshamisika. Asi same breath imomo vari kuti vachada kuripa varimi vechichena vakatorerwa nyika, saka tikona sekuti vanogona kunge vaine rimwe navamugabe kana vakasagadzirisa nyaya iyi, nokuti vamugabe takavaona vachiramba kutaura nezvenyaya iyi, vachiramba kuigadzirisa, vachiramba zvakare kuacknowledge kuti zvakaitika zvakare kuti vakumbire kuregererwa.
VaBatler Tambo avo vanoshanda nesangano reCenter for Public Engagement vanoti kuvepo kwemutemo weNational Peace and Reconciliation Act uyo wakasainwa kuve mutemo nemusi wechishanu chapfuura kunopa mukana wekuti nyaya yegukura hundi igadziriswe. Vanoti pane kugunun'una kukuru kuri kuramba kuripo kune vanhu vakaurayirwa hama dzavo, vachiti zvakakosha kuti panogadziriswa nyaya iyi pakosheswewo kuedza kusimudzira nzvimbo dzakanyanya kubatwa nenyaya iyi.
Ndinoramba chimwe chinazvoda kuti chiitike ndechekuti kugadziriswe kunzvimbo dzese dzakakanganisika idzi dzemumatebeliland nemumidlands, kuti kuvanga kuti kungakuvakiwa zvikoro kwa zvipatara zvakare kungaiswa zvibhorani nezvimwe zvinoita kuti vanhu vekunzvimbo dzese idzi vave nepundutso iri nani vane upenyu huri nani, nekuti vazhinji iko zvino vanokona kuona zvakare kuti upenyu hwavo hwakadzorerwa kumashure chikuru sanenyaya yekukura hundi. Iko zvino mutemo weNational Peace and Reconciliation Act wasainwa kuti uduwe mutemo vhiki yapera. Ngauchitanga kushanda ii commission, ngaichitanga kushanda ivandudze basa rokuti runyararo rwuvepo, zvakare nyaya dzekuregerana dzivepo muZimbabwe.
Vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vakawanda vavo vari vaive vatsigiri vebato rezapu vakaurayiwa mumatunhu ematebeliland nemidlands panguva yegukura hundi kubva mugore ra1983 kusvika mugore ra1987 apo pakazosainwa chibvumirano chemubatanidzwa wemapato cheunit accord pakati pebato rezanupf nezapu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mashoko atiri kutambira anoti vaive mukuru wekambani yenharembozha yeNet1 vari Ward Kangai vasungwa manheru ano neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva dzekuita uori. Mumwe komishina wezek va Goodson Nguni vatenda kuti vakanga vasungwa uye vakachengetedzwa pa Avondale Police Station. Vanguni vati vakanga vari kupomerwa mosva makumi maviri neimwe dzekuita zveuori pamwe nokubira kambani yeNet1 kuburikidza nekupa mabasa zviri kunze kwemutemo kambani yeBopela yavati ndeshamwari yavo. Sangano rezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kuedza kutaura nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa pamwe chete nevakuru vakuru mubazi rezvinoitika mukati menyika muSouth Africa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvasungwa zvisavharirwa magwaro azvo ekugara munyika iyi eZimbabwe exemption permits kusvika zvamiswa pamberi pematare edzimosva. Muchikamu chedu chatinotarisa zvinosangana nevanhu veZimbabwe vari kunze kwenyika, Studio 7 yabata vanoona nezvamafambisiro ezvinhu muZimbabwe Exiles Forum vatino mbeu.
Icho kwadi, vana veZimbabwe vakatuwa mune mukana wekuti vawedzegwe mamwe makore anokwana mana vakatakurana namapepa iwayo, asi Home Affairs yakapa chiziviso kuvashandirwi nemabhanga emuno munyika kuti vagone kushanda semashandiro avakanga vachingoita nevana veZimbabwe kunyange zvazvo mapepa avo achinga expire. Ndingangotaurawo nemi kuti ndiri kushandisawo mapepa akaita saiwayo.
Zvinonyanya kunetsa pamapepa ava mungati chii?
Dambudziko ratiri kuona ratiri kusangana naro iko zvino nderekuti mwaka weonline application uya wakanga wakatangwa wakapera. Saka kune vakanga vasina kukwanisa kuita online application mugore rapfuura havachakwanisi kuenda mberi nekuita online application. Saka zvinoreva kuti havachakwanisi kuapplya mapepa aya. Asizve vanga vakaita online application vari kuenda zvavo vachinosubmita mapepa avo kana kumafomu vachitorwa mafingerprints kumahofisi. Asi kune vakanga vakasubmita mapepa avo kune vamwe vava kunyimwa mapepa aya nekuda kwekuti vari kunzi mafingerprints enyu haana kumira zvakanaka. Vanenge vane mhosva dziri kumatare nevanenge vatane mhosva dzakatovava convicted havasi kuwana havasi kukwanisa kupiwa mapepa aya. Asi kumabhenki nekumabasa sekutaura kwandamboita vanhu vane Home Affairs yakapa murayiro message yekuti ngavagone zvavo kuramba vachishanda vakadaro.
Sokuona kwenyu, sokuziva kwenyu, munofunga kuti mabhanga nevasevenzerwi vachabvuma here kana kuti vachaita zvatorwa nehurumende izvi?
Ndingati chiitiko ichi chakaitika futi zvekare muna 2014 pakapera deparatatina permit yataitina yainzi documentation for Zimbabwe project tichizopinda paZimbabwe special permit. Mapermit akatopera mazuva avo vanhu vasati vapedza kuapply sezvazvangoita izvozvo. Handina kuona dambudziko rakati kuti murayiridzo wakangoita souyoyo wakaisiwa neHome Affairs kuti vatitambire kumabhenki vagone kushanda nesu zvakanaka kusvika vazozivisiwa kuti chirongwa cheZimbabwe special permit chapera kana kuti chakonkludwa namamwe mavara. Saka chirongwa pachinozokonkludwa ndio panozozivisiwa vemabhenki kuti haa vasina kuwana mapepa aya nezvikonzero zvakasiyana-siyana vane mabatirwo avanozoitwa. Vamwe vanenge vachinzi marejections vachipiwa mukana wekuita maapiri kana kuita appeal for review.
Saka imimi se Exiles Forum munogudzikana henyu nemafambisiro ari kuitwa nyaya yamapepa aya?
Chokutanga, hatigutsikani nemafambisiro ari kuitwa nyaya yemapepa. Sokutaura kwandaita pakuti kune zvidyara zvenyika yekwedu zvakapiwa mapepa aya zvakawanda. Zvino vamwe vanenge vachingopindawo pavanenge vapinda sokuti munhu wasungwa asi asina mhosva. Mhosva yobva yatorwa yoenda munhu oribva yatorwa yoenda kumatare edzimhosva. Uchiri kumatare edzimhosva ikoko unotobva anenzi mafingerprints. Watobva mafingerprints aya nhau yako yobva yaita senge kana yava kuenda kuHome Affairs, Home Affairs inenge ichitovatori nemhosva kudhara. Saka yobva yakunyima bepa riya ichiti mafingerprints ako haana kubuda zvakanaka. Saka iroro tinoona riri dambudziko richakanganisa zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe zvakakurisisa. Saka taitokumbira tiri kuengagawo neofisi yedu yeembasi neve ministry yomuno kuti ichi chimiro chiripo chekuti munhu asati abatwa nemhosva obva anyimwa mapepa chinokanganisa magariro edu atakanga tiita akanaka. Ndodambudziko guru ratakatarisana naro iroro, nekuti mapemiti aya haapirike kuofisi dzehome affairs. Unotobzoende kukoti, kuenda kukoti kunoda maadvocates, kunoda maatoni, zvese izvozvo zvinodhura. Saka tinoona zvikanganisa vana veZimbabwe nenzira yakakurisisa.
Avo vange vari vanoona nezvemafambisirwo ezvinhu muZimbabwe Exiles Forum vatino mambeu vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinosangana pa Let's Talk na 8 PM manheru anhasi. Nokuenekai nomufaro, ndini Tanonoka Wande muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela ku-Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlazima zilishumi kuzibandlela 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kumele alungise kube lama-resources ngoba i-curriculum leyi izavula umehluko omkhulu phakathi kwezifundo ezifunda edolobheni lasemakhaya.
Abazali lababalisi bathi uhulumende kumele alungisise uhlelo lokufundisa abantwana olutsha i-new curriculum.
Ukugula kukababa uTsvangirai lakho sokuthengise ukuthi nazo inhlanganiso ezigcisayo azilungiselelanga i-succession.
Lanxa ibandla le-MDC lisithi umkhokeli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kasoze achiye isikhundla, kulabanye abathi ulakho ukwehla esikhundleni lesi kunsukwana ezizayo. Kudaba esanda kuluthola owake waba ngumkhokheli wenkampani yencingo eNet1 umnumzana Reward Kangai ubotshiwe namuhla esetheswa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazali labantwana bathi uhulumende kumele alungise uhlelo lokufundisa abantwana olutsha i-new curriculum. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Abazali abaningi kanye lababalisi bahlale omkhulu umkhosi nyakenye le indlela yokufundisa kumbe i-curriculum isethulwa ngobe ngumphathintambo wemfundo ngaleso sikhathi umnumzana Lazarus Dokora. Kuthe ngokuguqulwa kukahulumende kwafakwa umphathintambo omutsha, abantu abaningi bathaba benekana ukuthi le i-curriculum isizaguqulwa kubuyele kwendala, kodwa akubanga njalo. Umnumzana Wellington Msipa omunye walaba bazali uthi uhulumende kumele ananzelele ukuthi i-curriculum le ingakhohlwa abasemaphandleni.
Uhulumende kumele alungise kube lama-resources ngoba i-curriculum le izavula umehluko omkhulu phakathi kwezifundo ezifunda edolobheni lasemakhaya. Abasemakhaya abalamali yokuthenga omakhala enkukhwini lama-laptop angkhona.
Omunye njalo umzali umnumzana Tafatswa ebet uthe bona njengabazali abala imali yokuthenga iningi yempahla njengamakhompyutha esifunakala ukuthi abantwana bafunde ngendlela entsha.
Bazali thina sithi i-new curriculum le ayiyenzi. I-disadvantage esayidini lethu, thina imali zokuthenga ama-laptop asizitholi. Isimo sethu seZimbabwe njengoba lisibona sinzima, izinto zakhona zokuthi besebenzise lawo esowathi ngama-inputs kuyabe kungekho. So kugcina kusiba i-disadvantage ebantwaneni. At the end of the day basebefundiswa kunye kuhlanganyela practical.
Umbalisi unkosikazi Primrose Banda yena uthe icurriculum le entsha inhle kodwa iphangiselwe njalo uhulumende bekumele aqale ebeke eceleni imali yakhona andubana aqhubele lohlelo.
I-new curriculum i-right kakhulu ngoba wonke umntwana uyagoqelwa phakathi. O-gifted eklasini, longekho gifted eklasini, usesenelisa ukuthi athole okokwenza laye. Nxa ikusasa yakhe ithe yaphumelela wenelisa ukuthi kumbe abe ngongekho gifted eklasini kodwa nxa inelisa ukuthi agijime kumbe ukuthi adlale eminye imidlalo enjenge-art and culture umntwana lwana uyabe esephumelela.
Unkosikazi Sibanda uphinde wathi ababalisi kumele bafundiswe indlela lezi ezintsha ngoba labo bengazilutho ngalokhu.
Ababalisini it's a challenge kakhulu ngoba abaningi basadinga ukuthi bayenze like ama-staff development, ama-workshops bafundiswe ngayo i-new curriculum naleyi. Abanye bayazi even yona ikhompyutha engumbalisi kodwa kunje sokumele ayifundise futhi eklasini okuyinto futhi esenzima kakhulu nebazalini.
Unkosikazi Sandisiwe Mlotshwa ungumbalisi kwesinye isikolo eseHarare yena uthi uhulumende kumele ancede isikhathi sasekhona ngoba akula mzali othanda ukubona umntwana engaphumeleli ezifundweni zakhe ngenxa yekharikhulamu le entsha.
Njengabazali sithi uhulumende sokufuze enze kube lula ebantwaneni ngoba ikharikhulamu le entsha ayikazwisisekiwo. Uminista lo omutsha sokufuze ayenze kuzwakale ebantwaneni bancedeke. Asifuni ukubhadala amafizi abantwana abasuke befeyile.
Ugatsha lukahulumende lezemfundo lusungile uhlelo olutsha lokufundisa izifundo osokulethe ukungazwisisi lokukhonona ebazalini kanye lababalisi abangayizwisisiyo i-curriculum entsha le. Mele isitho 7 ngiseHarare ngiGibson Pepe.
Wonke waba ngumkhokheli wenkampani yencingo iNet1 umnumzana Reward Kangayi ubotshiwe iziphathamandla zeZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla esetheswa amacala enkohlakalo angamajumi amabili lanye 21. Isiphathamandla salikomishini umnumzana Goodson Nguni utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Kangayi uvalelwe e-Avondale Police Station njalo uzamiswa emthethwandaba kusasa. Ukangayi wetheswa icala lokupha abangane bakhe umsebenzi engalandeli umthetho. Lanxa ibandla le-MDCT lisithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kasoze achiye isikhundla sakhe phambilini kokhetho, ezinye iziphathamandla zaleli bandla zithi uTsvangirai uza kwehla kulesi sikhundla kunsukwana ezizayo ukuze abhekane lempilakahle yakhe. UTsvangirai ubulawa yimvukuzane ehlasela amathumbu amakhulu i-colon cancer njalo sikhuluma nje uyelatshwa kwele South Africa. UTsvangirai uke wasikhulumela ngomvulo ukuthi ulakho ukwehla esihlalweni. Ukugula kwakhe sokubangele ukuxokozela okukhulu lokulwisana ku-MDCT phakathi kwamacele amabili elisekela umnumzana Nelson Chamisa lelisekela unkosazana Thokozani Khuphe. Ababili laba yingwele entsha. Abasekeli baleli bandla abaningi bathi besabela ukuthi ukulwisana lokhu kulakho ukudabula ibandla phakathi. Incwethi kwezombusazwe njalo eligqwetha umnumzana Dineyi Mukwewa uthi kuyadanisa okwenzakalayo ku-MDCT.
Kuyadanisa lokho sokwesenzakala ku-Movement for Democratic Change. Ukugula kukababa uTsvangirai lakho sokuthengise ukuthi nazo inhlanganiso eziphilisayo azilungiselelanga i-succession. Inhlanganiso leyo yayimele ukuthi ikufake obala ukuthi uma upresident ethiya eresigna ngubani ozathatha intamo. Kathesi sokulokudonselana okuthize kungani kunzima ukuthi umama Makhuphe avume ukuthi uThamisa athathe, la iThamisa kuzaba nzima ukuthi ayekele uMakhube. Ubaba uMgqiri mboni ngani as a candidate yena engayekela lezi ndlovu lendlovukazi zilwe ngoba yena okwakhe mbonani he can be satisfied being the vice. So ukulwa kungaba phakathi kwaMakhube lobaba uChamisa. And i-regional politics zizangena phakathi zidabule leyo nhlanganiso.
Ubaba uTsvangirai kusobala ukubana kaphilanga kuhle emzimbeni. Uke wakhuluma wathi ulakho ukuchiya intambo kodwa ibandla lakhe labuye lathi uTsvangirai kayindawo. Ubona engena yini kukhetho oluzayo kumbe ubona echiya lesi sikhundla?
Imfanekiso lesike sayibona ku-social media ithengisela ukuthi ubaba uTsvangirai kuzaba nzima ukuthi ahambe akonteste ebehambe emaralini. Umzimba awusavumi, umoya ungabe ufuna. Kodwa kusobala ukuthi iparty iyabona ukuthi ukusuka kwakhe iparty ingadabuka phakathi. Yikho bethe ibanga lokuthi akhiye kahle sibeliyala ngoba bebengakamanesi i-succession politics.
Umanyano we-MDC Alliance wona ubona umingaphi ekulwisaneni konke lokho esikubonayo kubandla le-MDCT? Awusoze uchabalale.
Umanyano we-MDCT Alliance isamende esilihlanganisayo lezo zitina ze-alliance ngubaba uTsvangirai. Ukuthiya kukaba uTsvangirai kungaba kubulale lowo manyano.
Umnumzana Tine Mukwewa yincwethi kwezombusazwe njalo uligqwetha sixoxela ekobulawayo.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave lakushort wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Ilunga letale lephalamende lebandla lezanu PF umnumzana psychology Mazibisa lo wake wabanga umsakazi weZBC umnumzana Oscar Pambuka ababotshwe izolo besetheswa icala lokuthatha imali yenkampani kaGetsi ezesa ngaphandle komthetho bakhululwe namuhla ngemva kokuvunyelwa ngumthethwandaba ukuhlawula $300 umuntu ngamunye esibambiso ibail. Ngakolunye uhlangothi umthethwandaba uvumele umnumzana Ignatius Chombo yena owayengumphathi ntambo wezimali kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe ukuthi ehliselwe isikhathi ahamba ngaso emapoliseni sisuka kukathathu ngelanga siyabona amapolisa kanye ngelanga. Isiphathamandla sekomishini ebona ngokuqhotshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo uthi ihlandla eliqhelisiweyo lokubhalisela ukuvota seliqalile njalo lamhlanje okwinyanga eyodwa kusukela namhla zilichome kuzibandlela losiyacina mhla ka-8 kuNhlolanja. Umoyo uthi lokhu bakwenzele labo abangazange bathole ithuba lokubhalisa. Uthi labo abangenelisanga ukubhalisa bahlanganisela abazalelwa eZimbabwe kodwa belabazali abazalelwa kwamanye amazwe agoqela iMalawi, Zambia leMozambique. Umoyo ubuye wathi bakhangelele ukwengezelela inani labantu eselivele libhalisile ngaba izigidi ezimbili. Nango umoyo exoxa le ntatheli zindaba yethu uGaynor Gumede weStudio 7.
Okokuqala ngathi sisingezelele isikhathi sizabe sisebantwini njalo kusukela mhlaka-10 January kuzofika mhlaka-8 February. Kubenze singezelele ukuthi sabona ukuthi kulabanye abantu abangazosala urejista ngoba sathi siqalisa urejista abantu ngo-September okungani kulama-problem nyana hambelana lokuqala kohlelo nje oluthiyeneyo. Kodwa sithi hayi bo ngono abantu laba sibanike ithuba lokuthi bazorejista khathesi. Sibili, futhi kwenzakalayo ukuthi kube abantu laba amazimbabweni abizwa kuthiwa ama-alien abaningi babo abanabazali abasuka ikakhulu eMalawi, eZambia, leMozambique, abanye eGoli abahleli khonapha. Laba bantu bezingavunyelwa ukurejista. Ngalokho-ke bakhona abanye bakhona abasuka baya e-High Court bathi bacele ukuthi umthetho okanye amandla okurejista. Lokho-ke i-High Court yabanika lawo manda, i-High Court yathi kabavunyelwe ukurejista. Baningi laba bantu siyakwazi. Ngalokho-ke i-commission ithe ifuna ukuthi labo barejiste ngokusemthethweni. Okwesithathu ukuthi vele yazi njengekhomishini ukuthi inhlelo eziningi ngaziqalisa abantu bazibambela emuva. Ngalokho sesibona ukuthi sinike abantu ithuba elokugcina ukwenzela ukuthi ungabi lo muntu ozakhala ngokuthi ngisele emuva. Kulast phase esenzayo le 2nd, 3rd, and 4th phase, ikhomishini yarejista phose abantu abangu-5 million out of i-target yethu eye-7 million. Lokhu sisasilele ngabanye abantu abayi-2 million yibo la abantu besingisi barejiste kathesi between now and the 8th February. Kule ndawo esifana ne-Raya nakoBulawayo lapho abantu abangani kade besilela kurejista yikho sesifikile lakhona ngale sisebenzisa ama-tactics amaningi futhi ukuthi sihambe ebantwini emsebenzini endaweni lapho ababuthene khona ukuthi barejista.
Libona kuzaba ngcono yini ukuqalisa kwenu lokho okutsha ukuvula njalo okutsha ngoba like lahlangana lenhlupho eziningi abantu bekhala ngokuthi bama isikhathi eside bemelele ukuthi babhalise lezinye njalo inhlupho ekade bekhangelane lazo ekuqaliseni kwenu.
Into engani yakhathaza ekuqaliseni ngoba indawo ye-proof of residence seseyilungise le ndawo ngenxa yokuthi umuntu uyabuya nencwadi yamanzi kumbe yamagesi kumbe yesikolo lapho adengakhona kumbe evela kumfundisi kumbe kuyi-master kumbe xa engalayo uyabuya azithi ude ngokuqhuba nemoya ohlala endaweni enje afunge phambi kukasikomisi of okwesimbili ukuthi enye iproblem esikezabalayo ukuqalisa njewa njiwa ukuthi nga useve uyoqalisa lungani luyabe lile kaka zezingane futhi ngama-teething problems ngesilungu. Ngalokho ke sesekulungisile kunalokho khathesi singena singabantu aba-geared up. Xa ungananzelela uzabona ukuthi ezi sigqiba i-last phase umuntu orejistayo kwezisathathi ngitsho even more than 3 to 5 minutes kwande ekuqaliseni baba-20 minutes. Lokhu kukithi abantu bethu sebefundile and they-efficient. Ngalokho-ke siyabona ngani kule phase esibuyeleyo kuzabafasta kodwa abantu kabakwazi ukuthi ukhetho bazilungiselele bona bazihambele.
Uhlelo lolu luzagcina nini, luqalise mhla kabani njalo luzagcina nini?
10 January luzonza-8 February. So it's a very big program.
Umnumzana Qhubani Moyo ngusikomishi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ubexoxa ecingweni lentatheli zindaba yeStudio 7 uGaynor Gumede. Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum namuhla sixoxa ngokwethu lwelugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa oluthi kumele amabhanga labaqatshi baqhubeke besebenzelana laba lamaphepha eZimbabwe ama-special permits asephelelwe isikhathi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 sakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Malaysia selobelane isivumelwano lenye inkampani yaseMelika ukuthi idinge indizamtshina eyanyamalala ngombimbitho ngo-2014 ithwele abantu abedlula amakhulu amathathu olwandle lwe-Indian Ocean. Umahluleli womthethwandaba waphezulu kwele Melika senqume emisa uhulumende kamongameli Donald Trump ukuxotsha inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwamanye amazwe ezalethwa eMelika besangabantwana abavikelwa iziqondiso ze-DACA. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Isiphathamandla sakwele Bhilithane sibona ngobudlelwano phakathi kwalelo lizwe lamanye amazwe umnumzana Simon MacDonald uhlanganelo sowabo weZimbabwe umnumzana Sibusiso Moyo eHarare namuhla bekhulumisana ngesidingo sokulungisisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Embikwena wethule enkundleni ye-Twitter ngemva kwalomhlangano uMacDonald uthe bakhulume njalo ngokuthi eleZimbabwe kumele lidlelane kakuhle lamanye amazwe omhlaba ukuze liphumelele. UMacDonald ufike eZimbabwe ekuqaleni kwaliviki wahlangana lesiphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo kanye labo somabhizimusi. Elebhilithane like lathumela isiphathamandla salo njalo kwele Zimbabwe ngolwezi kulandela ukugenqulwa kukahulumende kaMgabe Libutho. Amanye amazwe angentshonalanga asethumele iziphathamandla zawo eHarare ngenjongo efanayo kunyanga esanda kwedlula agoqela eleMelika. Kodwa iyaphumelela na limizamo? Sibuze incwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina lokhu kuhambelana nemihlelo ebisenziwa lizwe le-Britain kusukela uNovemba kutshintshwa uhulumende kweleZimbabwe ukuthi iBrithani ibhizi iphitsheka ngokuthi ubudlelwano phakathi kwayo neZimbabwe bungani buyalungiswa amazwe la adlelane ndawonye. Ngiyazi ukuthi lokhu kwenziwa ukuthi iBrithani ilodubo lwe-Brexit olutshengisa ukuthi idinga izivumelwano eziningi kakhulu namazwe amaningi bangabezama ukuthi balungise lokhu. Kodwa ngibona ngani udubo olukhona olungaphangisa luhluphe iBrithani eminyakeni emlutshwane elandelayo ngolokuthi zikhona into eziningi kakhulu ezisakhangelwe ngamanye amazwe nabakhankasela ilungelo labantu ezingakalungiswa kangako ezingenza ukuthi kube le mbuzo ngendlela iBrithani ekhanya iphitsheka ngayo kwezombusazwe weZimbabwe.
Isesike sabona amazwe achiyeneyo lawo ethumela izithunywa eZimbabwe agoqela eleMelika. Ubaba uMnankagwa laye sesizwe ekhuluma ngesidingo sokulungisisa ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Singathi kulobufakazi yini bokuthi impela amanye amazwe akhanya eselungisisa ubudlelwano bawo leZimbabwe?
Hhayi, angiboni mina ukuthi kule bufakazi obungako vele kuyinhlala yenza ukuthi ilizwe nxa belike lahlala lingekho kumanyano wamanye amazwe nxa kukhanya kusiba le nguquko kumbe kuntshintsha umkhokheli kujwayeleke ukuthi amazwe alwisane gijimisana ngoba wonke adinga ukuhuquluza. Ilizwe elinjengeZimbabwe elombuso wenkegcekeni osolwa ngabantu abaningi njalo ongakhanya ukuthi usemthethweni lenza kube lula kakhulu ukuthi umnotho walo uhuquluze ngamanye amazwe. Ngibone ngani yikho lokho okugijinyiswa i-America le-Britain ubuhuquluzi bomnotho obungenzakala ngendlela yokuthi kulo hulumende ongekegcekeni njalo ongalabusekeli obukhulu ebantwini osebuthweni.
Uhulumende kaMnankagwa yena singathi akhona yini amanye telo awathathayo emizameni yokulungisisa obekuhlupa okufana lalo ukungahlonitshwa kwamalungelo oluntu ukuze mpela amanye amazwe abuye njalo adlelane leZimbabwe?
Ukusegcekela ukuthi akawuqakathekisa kangako lokhu uhulumende kaMnankagwa njalo akaqhaba ukwenza ungakhathe si wakhe inhlanganiso entsha abayithi nge-National Peace and Reconciliation engatshengisa ukuthi ilamandla okwenza olutho njalo okupha abantu abaphambanisa amalungelo abantu.
uDokotela Nkululeko Sifanda ucubungula ezombusazwe. Siqoxela ekwelebhilithani lapho afundisa khona ezombusazwe ekolishini leHuddersfield University. Ukuqonga kwentengo yokudla eZimbabwe sokubangela ukuthi abantu abaningi bangene emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa leBotswana ukuyathenga ukudla lokhu. Kubeka intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Abanye abeZimbabwe abasendaweni ezingakhatshani leBotswana ikakhulu idolobho leFrancistown sebengena buthumuthumu bezothenga impahla yendlini. Lokhu kulandela ukuqonga kwentengo yempahla enengi ikakhulu ukudla eZimbabwe. Abasebenza emngceleni wePlumtree kanye leRamukhabane bathi babona inani eliphezulu lesikhambi elingena eBotswana libuye liphume ngalanga linye. Umnumzana Rodwin Moyo ungomunye othenga impahla yendlini edolobheni leFrancistown uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqale ngendaba esifana lokuqonga kwempahla kanye lokusilela kwemali.
Excitement ebesilawo ukungena kuka president omutsha isimphange yaphela. Ebesikhangelele ukuthi intengo yokudla lokuphila nje kwabantu general kuzoba lula. Kodwa lokho kukhwela kusiya phezulu ukudla siyehluleka lokuthi senze njani. Uhulumende usesuke wakhangela ipentsheni ka president obevele esihlupha ethatha izimali ngokwewa. Aphinde futhi akhala ama MPs lama ministers ebanika imali eningi. Kodwa thina abantu esesitredini asilalutho, asikaboni lutho lokuthi kule change asiboni. Sesiqalisa ukuyathenga ukudla phandle kwelizwe njalo.
Unkosikazi Zandile Ndlovu laye uthi akulungiswe masinya zomnotho ukuze abantu bengabonakali besiyadinga ngitsho lempahla encane ngaphandle kwelizwe.
Oluhlupho civil masikhanyele indaba yama-import bans ngoba usuphenduke layo futhi i-grocery leyo akubilula ukudlula layo ebhoda.
Umnumzana Dumi Ncube yena uthi lokhu kutshengisela ukuthi ilizwe aliyiphambili uma abantu belokhu bethenga impahla komakhelwane.
Into leyo ukuthi ama-grocery sesibuya sizowathenga lapha eBotswana le sisikhumbuza kudala silodube eZimbabwe sibuya sizothenga ama-grocery lapha eBotswana. I don't think there's any improvement njengelizwe sesibuyele emuva.
Iningi kuguqela ebelingene eZimbabwe livela phandle kwelizwe laba lekhisimusi emunyu ngenxa yentengo yempahla eqonge kwamagama enyangeni ezimbili esanda kwedlula. Abacumbungula ngezomnotho bathi uma udubo lokusilela kwemali lusiya phambili ukudula kwempahla lakho kuza kuqhubeka. Impahla enengi iphansi ngentengo eBotswana uma uqathaniswa leZimbabwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.
Sabulila bomkhulu labo gogo ngicela ukuzumbululu kunini ngilindile. ngizile woza nhlanhla mpili sobusile abangilashile amantombazana mina ngihluphekile mhlaba ngangikwenzeni wangithathela umama ngisamthanda niki kuzoba trends of landa hlupheni bansulo kuyaphetha lengaphahle ngikhala ngabafowethu abahamba bajubalala kwamoshakala abanye basala esisweni jesu marabina ngasinyobonga ngithini
Aunyoni ya belu, aunyoni ya makus, aunyoni ya besuluhi.
Wabarate, wabaratake, ekiba uhlelo lwethu lwanamhlanje ngengoma yakhe emnandi ethi woza nhlanhla. Ukuzigqiba ke zosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ubotshiwe owake waba ngusibalukhulu wenkampani yencingo iNet1 umnumzana Reward Kangayi esetheswa amacala enkohlakala ngamashumi amabili lanye. Kwaneleke hokwa lamhlanje olivalelisayo ngenkulu injabulo ngontunga milinko mosalani ku Studio 7 Live Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.